munozviziva kuti maakaunti aripo iyo zvino patakavavhura semazimbabweans tese takavavhura tichitaurirwa kuti tiri kuisa mari yekunze kwenyika takavavhura pakavharwa Zimbabwean dollar saka isisu hatina kumbobvira tatambira nyaya yemabhondi note vakawanda vanozviziva kutanga kuintroducea nyaya yemabhondi note ZCT haina kumbobvira yawirirana nazvo saka inyaya yekuti tiri kuti danga retu iri nderemombe haungati zviri mukati amadhongi haisirizvo saka hatisi kutenderana nazvo zvokuti zvatakashandira tichiti isisu maamerican dollars makore esaya zvatakaisa mudanga tichiti maamerican dollars makore esaya takutotaurirwa nhasi kuti haya amabhondi note zvakutoreva kana kuti izvini nyaya yemapenjeni yedu tinenge tavhuma kuti haisi mari mabhondi note saka isisu tiri kukurudzira mamembers edu ndezvimwe zvacho zviri papetition yedu tiri kugadzirira kuti tiendese kuhurumende kuti maziviro edu ndeyekuti mari dzetu dzatakashandira makore ese aya ange ari maamerican dollars ndizvo zvatakachengeta saka hatisi kutenderana nekuti mari yetu yachinja yaamukati yaamabhondi noti haisirizvo zvatakaisa mukati pedanga iroro
asika vamoyo vashandirwi vari kuti havakwanisiwo kupai mari dzeus dollar semihoro nekuti havatengese zvinhu zvavo kunze
saka vanotipa mari iri kuti vaka yakaprindwa yamangunja because american dollars iripo iyo zvino maservice providers yese aripo uno iyo zvino vari kuti vanoda american dollar vese vari kushanda kumapharmacies iyo zvino paunoenda kunotsvaga medication kuri kudiwa american dollar saka that's why isisu tiri kuti kuvashandi ngatipiwei ka american dollar yacho ko iyo mari yacho takaiendesa mukati pamabhengi yedu yakaenda kupi maamerican dollar anga aripo munyika akaenda kupi saka hatisi kutenderana nazvo kuti mari yetu yachinja yamukati yaamabhondi note iye akatora maamerican dollar anga aripo ndiani vari kuti maclience avo ari kuvapa mabhondi note ende ndizvo zvavarikwanisa kubhadhara asi haisivo vese vari kubhadharwa nemabhondi note ndiko kune nyaya hombe kuti vashandi ndivo vanoshanda ndivo vanotambira mari vanotingati pachirungu vanorisika mamembers edu ndivo vanoziva kuti kukambani kwapinda marii yerudzi rupi saka mamembers anotaura kuti macompanies edu that's why you find kuti kumabhizinesi akawanda pane maproducts anobva kunze kwenyika vari kuvatenga nei vari kuvatenga nemaamerican dollars zvinoreva kuti iripo american dollars kunenge kwaakusarudza kuti kana ndaiwana ndoibhena ndoitengesa ndobhadhara vashandi hatingabhadhari nenzira yakadaro munhu wotora mari kashoma shoma american dollars woenda kublack market wotengesa yobhaluna wowana mafigures asina vasa wouya kuzondibhadhara yasalari yangu hazvivasiri